Ya tikangoti zvanga zvingori kubhamuswa 1 January hapana chanyanya chinje nhasi sezvo vana chiremba nana mukoti vanga varongoramba vachinetsikana nekuwana mari yebhazi nemari dzechikafu nemari dzezvimwe zvinongodiwa muupenyu kuti vashandise kuti vakwanise kuenda kubasa. Saka hapana chanyanya chinja nhasi asi mumaminitsi mashoma shoma apfuura aya tanzwawo kuti mari dzatanga kupinda dzemasalari dzemapei ya December mumaaccounts mana nemahealth workers. Asi hapana chatiri kunzwa chiri kutaurwa nezvacho pamusoro pezvebonus iyo yatinoinowa yatakatarisira kuti bonus yetiite sei iuye.
Tiri kunzwa kuti pane vana naana mai vakashaya panguva iyo ana mai vaisununguka mushure mekunge matanga kuratidzira, ichokwadi here ichi?
Zvinhu zvakadaro zvinotoitika munguva dzakaita seizvi nekuti vana chiremba nana mukoti ndivo vanopreventa maunwanted deaths aya. So hatingashayi makezi akadaro, tanzwa maripots akadaro nemamembers edu akawanda from across the country. Tiri kudzama kutsvaga mafigures kuti what was the impact, but tinoti zvingadai zvakatoavoidika dai kurumudzi employer akapa vanhu mapei avo kuti vasazokundikane kutadza kuya kubasa.
Ko mari dzavaiti vari kupa vanhu dzekufambisa pane vakatora here?
Vana chiremba takaramba takati mapondopondo amuroda kutipaya, endai zvenyu munotengera vanhu magroves muzvipatara. Ndiri kushaya kwamagirovha mwana anoita randi chaiwo, saka there is no need yekuti titore mapondo, haana chaanotibatsira. Haungaende paservice station unodira peturo yepondo munhu wachiremba, zvinodzikisira chimiro chedu musociety. Vana chiremba vakaramba, kune vashomawo vakamanikidzwa vainzikana saina kuti vatora pondo iyi, so ndoo vashoma vakatora yavo. Asi tingati by and large vanhu vakawanda vakaramba kutora mapondo yavo.